su chista chinja chapinda chapinda de jinja pai chama staza pachora ema picha vanoda mafaro varu daisa viva gorera chinja mistaira chapinda pachiri kujukira festa chigwira tauto deserve siva sine ma ninja miziku chapira nice kuchange de sugar kuzairiri papi yogoenda rishuga bandaro mamango madaba ndauza uchifunga ndenganyepa vabvunze hapana kana chavanondi udza maguta ndakonga kwangu indi kwa maguta etni klimu fest diri chap shooter gara emava udza hapana gavanondi udza
usalati hauzive kutamba nemapos chisinde kuseka mangikite mangoma overdose kundipomera usalati hauzive kutamba nemapos chisinde kuseka mangikite mangoma overdose
Overdose.